Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 6 2017.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti zvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inoti ichatanga kubhadhara vashande vayo mabhonasi egore rapera kutanga muna kubvumbi zvichienda mberi, asi ichitanga nekupa masoja nevashandi vemuzvipatara.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanopedza hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevatsigiri vebato ravo kuMashonaland West, vazhinji vavo vachinyunyuta nekusajeka kwehurongwa hwesarudzo dzegore rinouya.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoenda kuGhana kunopemberera nyika iyi kusvitsa kwaye makore makumi matanhatu yavana kuzvitonga. Vamwe vachiti vaMugabe vaifanirwa kuenda kunoona vanhu vari kufane mafashamu.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yazobvuma kubhadhara vashandi vayo mari dzavo dzemabhonasi egore rapera. Danho rinonzi radzimura moto wekuramwa mabasa wanga watotanga kubatidzwa nekusaita basa kwevashandi nhasi kunyange hazvo vaenda kumabasa. Nhengo yeApex Council uye vari munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti izvi zvabuda musangano wavaita nemakurukota matatu ehurumende anoti rezvemabasa nevashandi amai Priska Mpfumira, rezvemari vaPatrick Chinamasa uye rezveutano Dr. David Parirenyatwa pamwe naGavhuna weBhanga Guru renyika Dr. John Mangudya. Gurukota rinoona nezvematunhu vaSevia Kasukwere vanonzi vanga vakamirirwa nemushandi mukuru muhofisi mavo Principal Director Retired Colonel Joseph Makayakora.
VaMajongwe vanoti hurumende yavazivisa kuti vashandi vachabhadharwa muzvikamu zvina vachitanga nemauto nevezveutano avachapiwa mari dzavo muna kubvumbi. Mapurisa nevanoshanda kumajeri vanozopiwa mari dzavo muna chivabvu, kutiwo vari mune zvedzidzo vopiwa muna chikumi kuchizopedzisira ruzhinji rwevashandi vehurumende vose avanozopiwa muna nyamavhuvhu. Kunyange hazvo hurumende iri kuti haina mari, zvinonzi chikwata chehurumende ichi chavimbisa kuti hurumende ichatsvaga mari iyi. Studio 7 yakundikana kubata amai Mpfumira kuti tinzwe divi rehurumende. Asi vanorizivo nezvenyaya iyi vanoti hurumende iri kutarisira kuwana mari kubva kufodya iyo iri kutanga kutengeswa nechitatu chesvondo rinouya. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Musangano wabuda uchitaridzaiwo kuti hurumende yabvuma kuti inofanira kutibhadhara mari dzebhonasi ende vachabhadhara masoja nevanhu vekuzvipatara wehealth muna April, vobhadhara mapurisa nevekuprison muna May, vobhadhara maticha muna June, vobhadhara rest of civil service muna August.
Hurumende yagara ichichema kuti haina mari. Mari vazoti vari kuiwana kupi kuti vakubhadharei?
Vachitaura nechirungu vati vachamobhilaiza funding. Isu hatizivi kuti mari iyi vachaipuwa kubva kuBoko Haramu, vachapuwa naSatani kana vachatora kumasuweji. Asi chatinoziva ndechekuti ikonomi yedu normally paperiod yekutabuda muna March kapinda muna April, May, June kuitira ndopainenge ichitengeswa. Pada ndoko vakatarisira kuti vachaunganidza mari yavo nezvimwe zvirimwa zvinenge zvichitengeswawo. Ndopanenge pamira mvura kunaya kureva kuti mamining operations anenge akuimprova nezvimwewo zvirimwa zvinenge zvichitengeswa zvinenge zvakutengeseka. Saka todavira kuti pamunhu uko wachatora mari iyo. Kwainobva isu hatinei nako, nekuti todziva kuti ivo vakuru vehurumende kana vachirarama vachifamba nzendo dzavo hatimbovabvunzi kuti mari yacho vari kuitora kuti. Saka tinovabvunzei kuti apo mari yacho vari kutora kuti.
Saka imi magutsikana here neurongwa ihwohwu?
Tiripo ndechekuti kugutikana kana kusagutikana mari yaifanira kunge yakauya muna November kana December 2016 ndochekutanga chapiri ndechekuti tazoona isu kuti mari yakunzi yakuuya ndizvo saka tikaramba takamira tichiti handei tinozotanga kuchinjirwa kuti magoko kati ngatimbobateika mhembwe ita akatokaisa mubheki tochitanga kuzima nhoro tochitanga kunomeka mamwe madhimani nekuti panhaurirano dzaitika pabuda zvimwe zvinotaurika taurika zvinhu zvisina vanzotauri navo vanotaura nyaya yemadhiteri zvemushenzo yemota vanotaura nenyaya yedistribution yemanani monetary incentives kurevaizvo kuti zvinhu zvataa kuti ngatinozvidhiskasa kunational joint negotiating council inova request yataita ikatambirei kana vatinotungamirai vakati izvo havasi kuzvida tinongozogera katinoda kuti mamembers edu azviramba
vanga vari nhengwe Apex Council uye vari munyori wesangano reptuz varaymond majongwe vari parunare muharare nestudio 7 zvichakadaro vadzidzisi vemuzvikoro zvakawanda muchinoi nhasi vaenda kuzvikoro asi vanga vasingashande sezvo vana vazhinji vanga vachitamba munhandare nguva dzavaifanirwa kunge vachidzidza paenda studio 7 muzvikoro zvinoti Lomagundi Chiedza neMagamba nechirorodziva yaona vana vepazvikoro izvi vachitamba mudzinhandare nguva dzavaifanirwa kunge vari muchikoro mumwe mwana wepachikoro cheLomagundi watisingagone kudoma nezita sezvo ari mwana mudiki ati vanzi nemudzidzisi vavo vaende kunotamba kunhandare kudzamara nguva dzekuenda kumba dzakwana vabereki vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kupa vadzidzisi mari yavo yose uye nekuvawanisa mari yavo yemihoro nguva dzakatarwa kuitira kuti vagodzidzisa vana nemwoyo wose
Mutungamiri wemDC vaMorgan Tsvangirai vapeta misangano yavo munyika yekunzwa pfungwa dzevanhu matunhu ose enyika. Musangano wavo wekupedzisira wakaitirwa mudunhu reMashonaland West paine mibvunzo yekuti MDCT ingapinde here musarudzo dzegore rinouya pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vasina dambudziko nekuita kubatira pamwe chuma chemuzukuru pasarudzo dzegore rinouya vakawanda mubato iri vanoti vatsvangirai ndivo vanofanirwa kutungamira mubatanidzwa uyu nemamwe mapato asi nyaya yatsviriridza ndeyekuti zvine ungwaru here kupinda musarudzo dzinobirwa pasina urongwa hwekuchengetedza mavhoti evanhu sezvakamboitika musarudzo dzemuna 2008 vatekishwa musiva vanoti danho rakatorwa navatsvangirai rekufamba nyika yose vachinzwa mafungiro akawanda rakanaka asi vanoti zviri kubuda zvinhu zvimwe chete sezvo vanhu vari kuunganidzwa nenhengo dzavo
kuona kwandaita ndekwekuti iyi yanga iri miting yevanhu vanga vachitsanangurira purezidendi wavo zvavari kuda kuti purezidendi vanzwe zvinonakidza asi zvinhu chaizvo chaizvo zvinofanira kuti purezidendi vange vachitaurirwa handina kunge ndaona kunge zvataurwa ndaona sekunge kuti vatsvangirai vanga vane mhinduro yezvinhu zvese kudza kuti vanga vachiziva kudhara asi kudai vatsvangirai vanga vauya vachida kunzwa pavangadai vakarasika gwara iro rekuti vakakwanisa kunzwa mashoko iwayo rinokwanisa kuvadzosera futi mundima yavakanga vari vangadai vangouya kuzongosubmita kuvanhu votaurirwa zvese zvakanaka nezvakashata zvinonakidza nezvisinganakidze vozonosarudza vaamberi zvandafunga kuti hazvina kubuda
vamusiyiwa avo vakapinda musangano wanachipangamazano wemuchinhoi nezuro vanoti nyaya yekuti bato reMDC riri kuramba kupinda musarudzo dzemabyelection seirave kuona kupinda musarudzo dzegore rinoya sedanho rine ungwaru vamusiyiwa vanoti hapana chashanduka uye chinoshanduka panyaya dzesarudzo muzimbabwe
ini ndaida kuti ndingonzwisisa zvinhu zvishomanana chekutanga pfungwa yakambenge yavaita kuti vasapinde mukukwidza maelections ese akazenge akuitwa apa yakanga ichinzi boycott pane here zvazogadzirika kana kuti boycott iyo ine here zvayakabuditsa zvaakuvapa zvivindi zvokuti next year vanga vachidzokera muelection ndaida kunzwa mhinduro panyaya idzodzo boycott iyoyo pavakaiita vanoziva here kuti yakatsamwisa vanhu vaivatevera vangani ndeuyezve kuti strategy yavo yekudzosa vanhu vakanga vatsamwa noda kweboycott iyoyo ndeipi.
Vachangirai varamba kutaura nevatori venhau vachiti vanofanirwa kutanga vatura zvavakawana kubva kuvanhu kumakurukota avo pamwe neNational Council. Asi mutauriri wavatsvangirai valokutambo renyoka vanoti vachaita hondo chayo nezanupf kuti ivandudze mitemo yesarudzo. Vatambo renyoka vanoti hondo yavo iri kutanga musi wa22 kurume, apo vacharatidzira pamusoro pekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe.
Asi kana state yakuti chanoprovider state procurement board kuti ibatsire zeki kusarudza kuti achapuwa tenda indeipi, unobva wangoona minwe yezano kupinda kwayo kuda kuita munyaya yesano. Saka atsvangirai vari kuti tichaita hondo nenyaya iyoyi, ende tofunga muri kuziva kuti musi wa22 March tichaita mademonstrations nenyaya iyoyi. Isusu tiri kugadzirira kupinda musarudzo, tichaita zvese zvinoitwa kuti tipinde musarudzo. Kana pachiita hondo munyika, pachaita hondo munyika nenyaya yekuti mareforms ese anodiwa aitwa, hatisi kuzodyiwa takasvumira sematebha madokuno. Tikutoona kudhara kuti minwe yezano, minwe yehutsotsi yatotanga kudhara kuda kunombora sarudzo yemuna 2018. Pachaita hondo.
Vatambo renyoka vachima nyepo yekuti vanhu vaipinda misangano yevatsvangirai vaikokerwa nenhengo dzavo, asi vati vaikokerwa nebazi ravo rinoona nezveveruzhinji kana kuti public relations.
Vanhu vari musangano vasi vari kuunganidza vanhu. Vatsvangirai vane netiweki yavo yepresidenti, sekuti ndosaka muri kuona kuti vanhu vari kuunganidza vanhu idepartment remuofisi mapuresidendi rinonzi public affairs. Department republic affairs ndokuunganidza vanhu ivava vari kutaura napuresidendi. Muchaona zvakare kuti pamazuva matatu ari kupedzwa napuresidendi muprofiti dzegaega, vari kupedza nguva yakareba inova mazuva maviri vachitaura kwete nevanhu vemusangano, asi nevava vatiri kuti maopinion leaders kana macommunity leaders vari vanhu vanenge vaunganidzwa nehofisi yaivo puresidendi through department ravo rinonzi public affairs, ndokuunganidza vanhu ivavo kwete maprovincial structures.
Munyori mukuru musangano revadzidzi reZimbabwe National Student Union vazivai mhetu vati zinasi inoshushikana nekupinda musarudzo dzinobirwa nebato rezanupf. Vamhetu vati vadzidzi vakakumbira vatsvangirai kuti vavawanise mari yekunyoresa kuvhota muzvikoro zvavo zvepamusoro, sezvo vezeki vakaramba vachiti havana mari.
Mumakoreji, mumahigh school, mumapolytechnics tindodzidzisa nechidiki zvazvakakoshera kuti vavhote.
Vatambo renyoka vati vatsvangirai vachatura zvakabva muvanhu kuutungamiri hwebato kuitira kuti vabude negwara. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vashandi vemuzinda weWhite House vatsigira mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, ayo asina umbowo ekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaBarack Obama, vakaita kuti nhare dzaishandiswa navaTrump pamuzinda wavo weTrump Towers dziteererwe nevasori.
Vanhu vangangosvika 10 nevasere vakafa, vamwe vanodarika makumi matatu vakakuvara muPanama nemusi wesvondo, apo bhazi rakabuda mumugwagwa ndokupedugukira murwizi kuchamhembe kwakadziwa kumadokera kweguta guru renyika iye.
Mauto anochengetedza gungwa nezuro akati gore rechina rezvikepe zvizere nevanhu vari kubva kunyika munyika dzavo vachiyambuka gungwa reMediterranean vachibva kuLibya vachienda kuItaly ratanga nenhano hombe. Vanonunura vanhu munguva dzenjodzi vanonzi vakanyurira vanhu vangangosvika mazana mashanu panguva imwe cheteyo, vamwe vangangosvika churu mazana matatu vakasvika munzvimbo dzakasiyana-siyana nhatu dziri muSicily muItaly.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu kana masangano ari kuda kupa rubatsiro kuvanhu vakawirwa nedambudziko remafasha munyika vanoita izvi vasingasangana nezvimhingamupinyi mukupa rubatsiro kwavo. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Uku kukakavadzana kwakaitika pakati pevamwe vashandi vehurumende vari kushanda vari pasi pepa clinic namuzvare Kupe nechikwata chavo chaive chashanyira nzvimbo iyi nemusi wemugovera. Pasi pepa clinic ndipo parugara vanhu vakabva kunzvimbo shanu dzakawirwa nedambudziko remafashamu musi pepa ward kucholocho uye muzvare Kupe nedzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Dr. Ruth Labode, amai Nomvula Mguni naamai Dorothy Ndlovu vaive vaenda kunopa chikafu nerumwe rubatsiro kuvanhu ava. Pavakasvika nezvinhu izvi izvo zvinosanganisira makirogiramu mazana mana ehupfu, mafuta ekubikisa pamwe nemagumbeze zana nemakumi mashanu, Studio 7 yakaona muzvare Kupe nechikwata chavo vachinetsana nevamwe vashandi vehurumende avo vakavaudza kuti vaisakwanisa kusiya zvinhu izvi sezvo vaive vasina kusvika nekuhofisi yadistrict administrator sezvinofanirwa kuitwa. Kunyange hazvo vakazokwanisa kusiya zvinhu izvi, muzvare Kupe vakati havana kufara nekuti vaive vambobvunzurudzwa izvo vakati zvinhu zvavaisatarisira kuti zvingaitwa kuvanhu vari kuda kupa rubatsiro.
Nechina minister velocal government vakapa ministerial statement vechitaura ndadambudziko repanapa vakakumbira kuti mazimbabwenzi anokwanisa ngauye kuzobetsera, saka isusu tauya kuno kuti rivame mazimbabwenzi atauye kuno kuzobetsera, asi patasvika panapa tawana tangudzi endai kuofisi ya DA, endai ku whatever muofisi ya minister of state, endai kumapurisa and so on and so forth. Hatingaite zvinhu zvakadaro. Kana uchiya kuzopa vanhu chikafu hakufaniri kuitwa mutemo yakadaro. Vanhu vanouya ngavauye vosiya chikafu chavo, vanhu vasapinze politics pane nyaya dzisingafanirwi kunge dzichiitwa politics.
Pakamba yespepa flood victims camp pane vanhu mazana masere vakatizira panzvimbo iyi mushure memafashamu akaitika munzvimbo iyi pakati pemwedzi wapera. Vanhu vakabatsirwa nekupiwa matende nesangano reRed Cross iro riri kubatsirawo nekuvapa chikafu. Mamwe matende akabvawo kusangano reUNICEF. Muzvare Kupe nevamwe vavo vakakwanisawo kushanyira misha yakadhiriswa nemvura kumpanyana pasi paChief Matupula iyo inove imwe yenzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu. Muzvare Kupe nechikwata chavo pamwe nevamwe vatapi venhau vakaenda kunzvimbo iyi netsoka sezvo kusingasvikike nemotikari nekuda kwemvura nemadhaka uye vakafamba makiromita matanhatu kuenda nekudzoka. Muzvare Kupe vakati vakarwadziwa nezvavakaona vakatiwo vachataura nezvenyaya iyi mudare reparamende.
Taenda iko kuya kuya kwavanga vachigara kumamisha kwavo hakuchafambiki, tanetseka izvozvo tafamba netsoka tichifamba mumadhaka tichifamba mumvura. Saka hazvoda kuti nditi inini semamembers of parliament tichazoramba tichikurudzira hurumende kuti ngaitore matanho kuti ione kuti vanhu ivava vawirwa nenjodzi iyoyi vapuwa dzimwe nzvimbo dzokugara nekutoti vapuwa rubetsero kuitira kuti upenyu hwavo hutange futi patswa.
Dr. Labode avo vanovesa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano vakati vachakwidzawo kuparamende nyaya yekuti bazi rezveutano rigadzirire kurwisana nezvirwere zvakadai semalaria pamwe nemanyoka izvo vakati zvinogona kuwanikwa munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu. Sedzimwe nzvimbo dziri kwakaderera, nzvimbo yecholocho inogara yakatarisana nedambudziko remafashamu uye nzvimbo iyi yakawirwa nedambudziko iri zvekare muna 2014. Ndakamirira Studio 7 pasi pepa clinic kucholocho, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vachangodzoka kubva kunorapwa kuSingapore vavo mubata jongwe muromo vakananga kuGhana kumhemberero dzechimakumi matanhatu nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere. Mabiko aya aitirwa paBlack Star Square muAccra. Ghana ndiyo nyika yekutanga muAfrica kuwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain muna 1957 ichitungamirwa navaKwame Nkrumah.
Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vanga vari pamhemberero idzi vanosanganisira mutungamiri weLiberia amai Ellen Johnson Sirleaf, mutungamiri weIvory Coast vaAlassane Ouattara, mutungamiri weTogo vaFore Nasibe uye mutevedzeri wemutungamiri weZambia amai Inonke Wina. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma nevamwe vatungamiri vanonzi vakafonera mutungamiri weGhana vanana Addo Akufo-Addo ndokuvakorokotedza. Asi vamwe vari kushora vaMugabe nekuita sevakarumwa nedzvatsvatsva vachiramba vachifamba nendege iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira mafashamu emvura ayo auraya vanhu vanodarika mazana maviri.
Asi, mutauri wa vamugabe wa George Charamba vanoti rwendo urwo rwakakosha sezvo Ghana iriyo nyika yakatanga kuwana kuzvitonga kuzere ichizobatsirawo nyika dzakaita seZimbabwe kurwisa vadzvinyiriri. Mukuzeya nezverwendo rwavamugabe urwo, Tabata Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza veZANU PF uye mutauri weMDCT vaObed Gutu. Vagutu vanoti urwendo rusina nematuro ose uye vamugabe vaikwanisa kutumira mumwe vatedzeri wavo.
Isu tinoti vamugabe ko vanozvipanishire iko kudaro, hongu tinoziva hedu kuti chavananyanyoda kuti vawane aya anonzi mapedium, nokuti pose pavanofamba vanoita mari yokukoromora $4 million United States dollars zvichikwira.
Honorable Paradza,
munoziva vamugabe ndipresidendi wenyika ino yeZimbabwe. Saka zvavari president wenyika ino yeZimbabwe vanenge vachitarisirwa kunzi vasevenze ende vachiteedza yatinoti foreign policy yedu kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndizvo vakakokwa nedzimwe nyika kuti uyai semukuru anozikamwa muno muAfrica muzotikutawo kuno. Vamugabe havaregere kuenda. Ndo zvakaitika kuGhana iye zvino. Vakakokwa kunzi vamugabe ndine mukuru munogona kutiudza history yezve pan-africanism, ndini masara mukuru, uyai kumbotaurawo kunoku. Isu Ghana nhasi iri kupemberera makore 56 ekuzvitonga. Chero vakanga vakaneta president nokuti vakanga vaenda kunombonoongororwa miviri yavo nemaziso avo, kunyanya ndoanonge achivanesa vakatiudza kuti ziso ravo rimwe chete ndorinovaneta. Saka vakadzoka. Asi president munhu akasimba, vanotoshamisika vese vana vagutu ava, nekuti vana vagutu havaiteka maexercise. Vamugabe vanoita maexercise kuseni ega ega, vanenge vachimuka vachiita maexercise. Ende vakasimba zvekusimba zvezvi, zvekuti kune vamwe vasingakwanisi kuita zvavanoita
vagutu.
Honorable Paradza, vangagoti chii havo? Ndinotondera kuti pavari parumananzombe. Asi tose tinoziva kuti vamugabe vane vatevedzeri vaviri. Kune zvimwe zviya zvokuti chero munhu wakokwa kana une vanokubatsira vatevedzeri, ndo paunokwanisa kuvatiwo varume apa ndakokwa hangu, nokuti havana kukokwa ivo seindividual capacity yavo ka, vakakokwa sepresident weZimbabwe. Vangadei vakati ivo kana kuti vamunangagwa kana kuti vamupoko, endaivo munomirira Zimbabwe ku-60th anniversary yeGhanaian independence kuBlack Star Square kuAccra. Zvinotovaziva maitiro avo, havadi kubatsirwa. Munhu anofamba nehofisi muhomwe mumbudu, pavari ndo pane Zimbabwe, pavari ndo pane cabinet. Ndosaka utoona chero vachifamba kabineti kana vasipo haigari pasi, kana kwavo kubato reZANU kana vasipo hapana politibhuro inoitwa. Kana munhu chaiye weZANU akashayika vasipo vachida kunzi tomuita hiro here kana kuti kwete, ndo vanotozopa decision yokuti muitei kana kuti hamusamuita. Iyo pachirungu ndeinonzi fully fledged dictatorship. Ndava kusvoda zvikuru pandavaona vachibuda palive transmission yeGhanaian television. Vavete
vaparadzi.
Blessing, unoziva ndinoshamisika zvikuru. Mumwedzi mishomo yapfuura iyi vakawina president iye zvino kwavaenda weGhana munyowana aripoyo. Vatsvangirai weMDC vakaenda ikoko, asi hapana akataura kuti vatsvangirai vaendere chii ikoko.
Vagutu, hanzi ko vatsvangirai vakamboendawo wani, hapana kurohwa bembera.
Blessing, nyaya iripo ndeyekuti pakaenda vatsvangirai havana kuenda nemari yenyika.
Vaparadza, tombodzoka kwamuri. Vamwe vari kuchema-chema kuti ko vamugabe vanogoenda kuGhana sei vasati vamboenda kumasvingo nekucholochoko kune vamwe vanhu vakashaya nedambudziko remafashamu emvura.
Vamugabe vanotungamirira hurumende ine mapazi, ine maministri akasimba. Kumasvingo kwauri kutaura kwakatoendwa nemakurukota akanoona zviripo, zvinhu zviri kufamba.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza veZANU PF, manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaObed Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvemuZimbabwe zvasimudzira zvine mutsindo gadziriro yemakundano egore rino. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo pakati pevavakidzani vekuzvishavane veFC Platinum neShabani Mine wakabuditsa nhabvu yemhando yepamusorosoro apo vairwira mukombe weSifa's Gym Super Trophy. FC Platinum iyo inorairidzwa naNorman Mapeza ndiyo yakatora mukombe uyu 4-3 nemapenalty mushure mekunge mutambo wacho wapera uri mangange 0-0. Zvenyika Makonese uyo ane makore makumi matatu nemasere aivewo zvekare munhandare achitambira Shabani Mine. Makonese anoti chinangwa chavo ndechekurwira kuramba vari muPremier Soccer League.
Tofana kuti timendene ndiri yatachiwanayo mutambo yatinawo kubva gore rapera kusvika tapinda Premier match umomo. Tofana kuramba tichingosimudzira kuti tirambe tiri muPremier League.
Dynamos iyo yakaita mangange 3-3 neTrojan Stars nemugovera yakarova Chapungu 1-0 muAscot Stadium nezuro mumutambo wakaunganidza chaunga chaityisa. Chapungu yakazvinwisa kwasara maminutes mana kuti mutambo uyu upere ndokufadza vatsigiri veDynamos vakawanda vacho vaive vabva kuHarare. Dimbare yakatambisa vatambi vese vatsva kusanganisa Lincoln Zvasiya uyo akambotambira maWarriors, Kaizer Chiefs muSouth Africa pamwe neOFI Crete kuGreece. Muteveri weDimbare vaJafet Mumbera vari kufadzwa negadziro iri kuitwa nechikwata chavo.
Tikutarisa mberi rakanaka nekuti urongwa wacoach nemberi wacoach kati kuona timu iri yakanaka sezvingaite tikuona kumberi kwauro kwakanaka kwakajeka.
Chicken Inn iyo yakatora mukombe wePremier Soccer League muna 2015 haina kuda kusaririra mugadziriro iyi mushure mekuita mangange 1-1 nePower Dynamos yekuZambia iyo iri kushanya munyika. Nezuro Power Dynamos yaifanira kuve yakatamba neHighlanders muLuveve Stadium asi mutambo uyu wakazomiswa vatamba maminutes mashoma nenyaya yekuzara kwemvura munhandare. Vari kuronga mutambo uyu vanoti vari kutarisira kuti zvikwata izvi zvichabandana nechitatu ndokunge kana kusina kunaya. Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKennedy Ndebele vakazivisa kuti makundano egore rino ari kutanga musi wa2 kubvumbi kunyange hazvo pari zvino vasati vazivisa urongwa hwemitambo kuti wakamira sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuparadzwa kwakaitwa zvinhu nemafashamu emvura panguva iyo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuenda kunopemberera kusvitsa kweGhana makore makumi matanhatu yawana kuzvitonga kuzere asi zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Hurumende inoti ichatanga kubhadhara vashandi vayo mabhonasi egore rapera kutanga muna kubvumbi zvichienda mberi asi ichitanga nemasoja nevashandi vemuzvipatara.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanopedza urongwa hwekunzwa pfungwa dzevatsigiri vebato ravo kuMashonaland West vazhinji vavo vachinyunyuta nekusajeka kweurongwa hwesarudzo dzegore rinouya.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoenda kuGhana kunopemberera nyika yekusvitsa kwaye makore makumi matanhatu yavana kuzvitonga. Vamwe vachiti vaMugabe vaifanirwa kuenda kunoona vanhu vari kufa nemafashamu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksiamina Chris Gande natungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.